kwakusangana kune vesimende nevebasic commodities asi chiendwa nevesimende vakachingopawo update kuti zvakamira sei kunzi sezvo pachiwanikwa kuti semende yakashota on the market pamusika pedu apo saka zviripo ndezvekuti havo vakamboita atingati material problems issues maprocessi vavo makamba mairi makuru ino yakanga ichigadzira kuti mishina yayo inyatsosevedza zvakanaka vachitiwo vozosumudzira ezindo kwazoitawo imwe problem kune imwewo zviri kuHarare saka zvavakuita kuchinguva chidiki hacho asi nekushandiswa kuruita semende muzimbabwe zvakabva zvava zvaita kuti paite yatingati shortage asi makambani aya ese zvino izvi ari kusevedza iye yatingati at full capacity saka tichitarisira kuti nematerials avakaburisa kuti supply yatingati yesemende ichadzokera payanga iri mutengo kubva kumakambani iwayo haina kukwidzwa
asi tinenge taatakuonawo ka vamwe vemuzvitoro umu vanenge vanga vakuwedzera mutengo zvakanyanya
yekuti zvinhu zvinonetsa munyika medu tine vamwe vaya vatosijaira kuti vangona chinhu chikaita kunge chaakuita chishoma anobva anotenga zvese obvaisa parudivi iye aakutengesa nekuti anenge aakutambira kuti uku zvishoma zviri kubva nekuti chinhu chaaruziva kuti chinhu chaicho chikudiwa zvakanyanya nevanhu obva aakuisa mutengo wake ndo zvanga zvaakuitika imama but haisiyo mitengo ichange yatiita sezi ichange iripo nemasvondo ari kutera aya makambani paacharamba achigadzira semende
saka vanhu vangatanga kuiona rini simende muzvitoro
tingatoti izvezvi nekuti makambani aya kungochiri chinhu chokudikanwa zvakanyanyisa but makambani iwaya arisematauro avaita varikutosevenza yatingati maximum capacity saka tikutarisa kuti vamwe varikutoiwana izvozvi asi kuti izowanda sechinhu chiri kudikanwa nevakawanda sezvo vakawanda vari kuvaka ende zviri kuratidzawo kuti vanhu vari kuvaka zvekuti kudiwa kwaio kuri pamusorosoro chaipo chaipo zvekuti makambani iwayo akangomira kwete nekuti vaitarisana kuti hane mafambiro avanoita vanyange vakamira mbishana vachigadzira mishina yavo iyayo semende yavakagadzira inenge iripo ichitengwa asi zvanga zvichitoitika ndezvekuti yese yavari kutogadzira ichingopera kugadzira chiri iri kubva yatengwa irori iyo yobva yapera yobva yadienda
panga pachimbotaurwawo nyaya yekuti vari kudawo imwe mari kubva kureserve bank kuti vakwanise kugadzira mumwe mishina yavo yawanikwa here mari iyi zviri kufamba sei
izvozvo hazvo ivo havana kutaura kuti ndo zvaita kuti vamiri pachitanho chino hongu nyaya yefoin currency izetesai kute seingonetso makambani akawanda wanda asi pachinharo chino tinotarisira kuti pamwe kana vanofukwanisa vanga vabatsika vabatsika nezvio zvavakatarisira but foin currency aiyagara iri kukuita seiri kuti nesei but ivo vati hazisizvo zvaita kuti zvanyanyoita kuti semende idzingire
tombotarisawo nyaya yezvimwewo zvinhu vajabangwe tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira masanganawo here nevemabhizimisi ari kugadzira zvinhu ava
tine atingati maproducts atiri kusevedza pamwe nehurumende nevanogadzira saka maproducts iwaya ndo ari kupiwa sapoti nehurumende ichita sezvino izvi vanovagadzira zvakare vari kuti havasati vakwidza mitengo hongu mamwe achina angangoita kunge angaadzikira but tikusedza pamwe chete nereserve bank iyo yaramba ichingovasapota saka maproducts wayo tirikuona magadziro acho varoita se vari kusapota kaende hatizotarisira kuti chaitaji tichaita shortage
ndeapi makambani aya mungapa muenzaniso
zvigadzirwa ndo zvatingati zviya zvakaita semabeverage edu atinoma dhinga tomwa zvakaita sechingwa sekuioyo nevatingati vanogadzira mikaka nevanogadzira masipo zvemuno muzimbabwe.